Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechipiri kukadzi 27, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu chechikuru pane zvino zvavari kudatarisira kuti zvinge zvichiitwa inyaya dzekuti mauto eZimbabwe dai zvichidhira adudzire ruzhinji ruchinzwa kuti whoever anonzi ahwina mutarudzi yavane nechekuita kana kuzopindira kuti sinoda uyu kana kuti kwete, tiri kuti masoja ngaagare kumabharaki.
Mutungamiri webato reNPP amai Joyce Mujuru vanoti vachangamirira mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pagwaro ravakavanyorera rine zvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mudzimai wevaive mutungamiri weMDCT Mushakabvuva Morgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai vanoramba mashoko ekuti vari kudzinga vana vavatsvangirai pamba pavo kuHighlands muHarare. Musangano wemabhizimusi ane chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa wepagore wotarisirwa kuitwa nemusi wechina svondo rino muguta reJohannesburg muSouth Africa makare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro vanoti amai Mujuru vachakamirira mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pagwaro ravakavanyorera rine zvinhu zvavanoda kuti zvitange zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Vanyandoro vanoti gwaro renyunyuto iri rakasvitswa kumahofisi ava Mnangagwa nechishanu chapfuura. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi reZANU PF panyaya iyi sezvo paine mashoko ekuti pane mauto anofungidzirwa kuti akaiswa mumaruva kuti abatsire ZANU PF mukutsvaga rutsigiro. Asi vanyandoro vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vaMnangagwa vanofanira kugadzirisa zvinyunyuto zviri mugwaro iri sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pa31 Chikunguru na 31 Nyamavhuvhu dzisati dzaitwa.
Tingati mai Mujuru kubudikidza nemagweta avo vakanyorera gwaro musi wechishanu chadarika kuhofisi yemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Chinhu chechikuru pane zvimwe zvavari kudatarisira kuti zvinge zvichiitwa takamira takatarisa PRC People's Rainbow Coalition inyaya dzekuti mauto eZimbabwe dai zvichidhira adudzire ruzhinji ruchinzwa kuti whoever anonzi ahwina mutarudzi yavane nechekuita kana kuzopindira kuti sinoda uyu kana kuti kwete, tiri kuti masoja ngaagare kumabharaki. Uyezve macivilians vatingati vanhu vasiri mauto ndovoita zvematongerwo enyika. Pakati pazvo zvakakosha sei, pane nyaya dzekuona kuti mapepa atingati mamedia reforms both electronic neprint zvimwe zvinhu zvinowanikwa nemapato esanopikisa kana zviri zvehurumende zvisave zvichinzi nderebato rimwe chete, uye kuti materevhizheni vanhu veopposition vakwanise kunge vachibudawo ipapo vachitaurawo zvido zvavo nekunyunyuta uye zvavanotarisira kuti Zimbabwe yavanoda ndeipi, zvisinganzi zvinongoburisa ZANU PF yega. Saka tingangoti ndezvakawanda zvatiri kutarisira kuti dai zvachinjwa, zvinosanganisira nokuti mauta hapano kunge ari mune zvekusarudzo dzinogadzirwa sei uye dzinoitwa sei pakati pezvimwe.
Kusvika pari zvino matimawana here mhinduro kubva kuna vaMnangagwa?
Aiwa, tingangotaura kuti isu hedu mukati mekuti pfungwa idzi dzaitaurwa dziri pamisangano yakasiyana siyana, asi sevanhu vakaendesa chinyorwa chavo musi wechishanu chadarika hatina mhinduro yatati tawana. Asi tikutarisirawo kuti potse potse dzimwe dzenguva neiro svondo nyowani ratapinda iri tinogona kunge tichiwana mhinduro.
vamunangagwa vanga vachiti vari kuda kuzoita musangano nemapato ose anopikisa munyika umu. Mati makokwa here? Muri kuziva kuti uri kufamba sei uye unenge uchitaura nezvei?
Izvo zve chinangwa ichocho zvinhu zvatinongonzwawo ari makuhwa anotaurwawo kubva kunzira dzakasiyana siyana nenzvimbo. Asi isu sevanhu ndingataure zvikuru sei takanangana nePRC uye chero nemutungamiri weNPP naye Mujuru, hatina kukokwa, hatisati taona invitation yerudzi urwo.
Mungati here kusvika pari zvino zvaitwa neZEC zvinokwanisa kukupai chivimbo chekuti sarudzo dzinoitwa mune zvakanaka nezvimwe zvichemo zvamataura izvi?
Isu tatingangoti pane zviri kuitwa neZEC izvozvi. Munoziva rwendo zvino kuti tiwane nesarudzo dzinonzi dzakasununguka. Uyezve rwendo rwega rwega pane parinotangira. Hongu tingati zveki iri kuratidza kuti chido nechinangwa zviripo zvinoratidza kuti gwara kune kwariri kuenda. Asi hatingamhanyi hedu kutaura kuti pane zvabva zvaiitwa zvakadzika dzika zvinoratidza kuti sadzo ine upunduso mangwana.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa NPP amai Joyce Mujuru, vaGift Nyandoro vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Pane mashoko ekuti pane kunetsa nakunotyisa pakati paamai Elizabeth Tsvangirai nevamwe vana vamushakabvu Morgan Tsvangirai nenyaya yemba yekuHighlands muHarare. Izvi zvinonzi zvapa kuti vamwe vana vasabvumidzwe kuenda kumba uku. Kunetsana mumhuri yekwatsvangirai kwakatanga kubuda pachena parufu rwavatsvangirai apo amai vavatsvangirai ambuya Lydia Tsvangirai vakabuda panhepfenyuro vachiti vaisada kuona murora wavo nezvikonzero zvisina kunyatsobudiswa pachena. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7, amai Elizabeth Macheka Tsvangirai vanoti handi chokwadi kuti pane vana vadzingwa pamba, kunyange vatenda havo kuti pane ropa rakaipa pakati pavo nevamwe vana.
Handina chokwadi naizvozvo nekuti handina mwana akamboya pamba akadzoserwa pano. Vakasununguka kuuya vana kana vachiuya sevana. Ndine vana Richard naMiriro vanga vatori panapa. Vatobva panapa zuva rodoka vachiti vakumboenda kumba kwamama vavo. Handina kumboita dambudziko navo, havanawo kumboita dambudziko.
Asi vati pane vamwe vana vavataura navo.
Vana kana vachiuya sevana handifungi kuti vana vangarambidzwa kupinda pamba. Vana ngavaitewo sevana, vauye pamba sevana. Vakauya semaadults it becomes a problem because kana vana vakada kusimudzira mairoko ndopanotamba dambudziko, but kana vakauyawo sevana vachingozvininipisa sevana, I don't think it vangaite any problem.
Asi munenge navo vatsvangirai uye varivo vari kutaura vakamirira mhuri vamanase Tsvangirai vanoti vashamisika vachinzwa kuti vana vemukoma wavo havachabvumidzwa kutsika pamba pababa vavo.
Vana takavabvunza tabva kumusha vakaenda kuHighlands. Akauya achitaura izvozvo vana vamudara Richard, Miriro, Vincent vachitiwo varambidzwa kuti vagare ipapo, asi kutora hembe dzavo vakanzitorai. Saka as we speak right now hakuna vana vaMT vari kuHighlands. Inini handisandasvika ikoko, kana kuti ndinoona Eliza handisandasvika kuti ndinomuona, but chandiri kuziva ndechekuti vana vakaripota nyaya yekuti isusu tanzi titore zvinhu mbatya dzavo.
Vachitaurawo nestudio 7, gweta ramai Tsvangirai vaHarrison Komo vaudza studio 7 kuti mudzimai wavatsvangirai ane zvikonzero zvakewo.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanofanira kuziva kuti sei ini ndichipindira kunge ndichitaura panyaya iyi. Vanhu vanofanira kutanga kuziva kuti mai Tsvangirai anova Elizabeth vari kuchema murume wavando, saka vasingakwanisi kuzvitaurira vega pane venhuro. Nyaya yamuri kutaura yokuti vakadzinga vana manyepo, chokutanga vana vandinoziva vari kutaurwa vana, pane vana vakasiyiwa na Susan na Morgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai na Susan vakasiya imba yokustataven kunova ndokuri kugara vana vakasiyiwa navaviri ava. Vanotevera ndeve kuNorton. VekuNorton vanogara kumba kuNorton kwavanogara namai vavo, kwete kuti vakadzingwa. Havana kudzingwa, iko kunyeperana. Kana ari mukomana anonzi Vincent, maitsvangirai vanoti aigara achiuya pamba kana abva kuchikoro kuzoona baba vake achishanya kwete kuti aigara ipapo chavaita kuti asakwanisa kushanya iko zvino nokuti hapasi kuvaigara ivhini baba vake vari vapenyu inyaya yokuti anoda aida kuvarova kusouth africa akagara achitirizina kuvarova kubva pakarwara baba vavo saka ivo vari kuti handikwanisi kugara nomunhu
asi vamanase tsvangirai vati vachagara pasi semhuri voona kuti votora matanho api pane zvakaitika izvi vachitevedzera zvido zvemufi pamwe nezvemhuri
zvinhu zvinoitika ndezvekuti zvinhu zvese zvine mastages ka kumhanya handiko kusvika uye hatingafukuri hapwa kuti tichaita izvi tichaita izvi tichaita izvi izvo zviri mudare rekwatsvangirai kuti vaone kuti voita sei semhuri saka one step at a time zvinoita kuti musvike pamune muchida kuti musvike kana uchiita zvinhu zvako haungatika mangwana ndoda kuzodai mangwana ndozodai mangwana ndozodai unoita zvinhu zvako tsoro yako woitamba zvakanakanaka zvekuti pakupedzisira unenge uchiziva kuti uri kuita zvinhu zviri right usingazoite regret kuti mangwana paya paya ndakakanganisa paya paya ndaka saka kumhanya hakuzi kusvika asi chatinoziva ndechekuti slowly slowly you will catch the rabbit
vane ruzivo nezvaiitika pakati pavatsvangirai nemudzimai wavo vanoti vaviri ava vakanga vasisagare vese zvinonzi amai Elizabeth Macheka tsvangirai vakanga vave kugara kumba yekuborodel inonzi yakatengwa navatsvangirai ivo vatsvangirai vachigara vega kuhighlands asi gweta remudzimai wemuchakabvu rinoti vaviri ava vanga vachiri murume nemukadzi
ayo manyepo chokutanga chamunofanira kuziva vanhu vese vanotaura izvi vanhu vasingazivi mamiri akaita nyaya Morgan tsvangirai paaka asati ashayika pane paakambotaura here kuti handisi kugara nomudzimai wake akataurira ani pese paaibuda is a public figure prime minister wenyika ino president webato guru rinopikisa muno munyika aibuda ane mudzimai wake achirwara aienda pese achibuda ano mudzimai wake saka nyaya yokuti vanonzi vanga vasingagaripo inozikanwa nani nokuti ivo maitsvangirai vanoti inini ndaigara nomurume wavo
nyaya dzekunetsana kwemhuri yavatsvangirai dzinonzi nemagweta dzinogona kuswera dzaenda kumatare sezvo paine zvirehwa rehwa zvakawanda zvinoda kugadziriswa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rinosoropodza zvikuru mapurisa nekushandisa kwaanonzi akaita hutsi hunokachidza nezuro pavana vechikoro vepaNational University of Science and Technology uye kusunga kwaanonzi akaita vanhu 61 nemumwe. Vanotaura vakamirira sangano iri vatavani mwoyo vanoti mapazi ehurumende anochengetedza vanhu nenyika anofanira kudzidziswa basa rawo patsva sezvo kushungurudzwa kwevana ava kwakaitwa pasina mazuva matatu mapurisa auraya vanhu muHarare. Tanonoka wande weStudio 7 abata vamoyo kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Watinoshora mapurisa nekuti vana ava vari kuratidzira vana zvombo. Vana vari kuratidzira vari kuti tine kodzero 1 yekunge tichifunda. 2 tine kodzero zvemubudire remutemo rinotipa kodzero dzekuti kana tisina kugutsikana nechunhu. Mutemo wedu wemuZimbabwe uburikidza neBill of Rights unotipa mukana wekuratidzira nekunyunyuta kana kutaya tinoti petitioning isina monga mupopoto mukati. Mapurisa haafari kusvika neruoko rune simba kana vanhu vachinge vachicherechedza kodzero dzavo. Mapurisa anofarwa kusvika pakuyananisa. Tine umbowo hwatatambira kubva patanga mirizhongai watatumidzirwa ne1 wevadzidzi vepo. Anga achitora nechivhitivhiti chake chinhare mbozha chake.
Pane batsiro yamungakwanisa kupa vana vasungwa ava?
Batirana pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights already tichivapa humbo hwatati nahwo vachimhanya nemagweta kuti vange vachimiririra kodzero dzevana kuti vasarambe vakabatwa muutapwa nekuti zvavanga vachiita zviri pamutemo.
Sangano renyu pane zvariri kuronga here kuti rinoda kuita kubva pari zvino?
Isu sesangano tinotikuona kuti kutyorwa kwekodzero kuri kunyanya zvikuru sapanenge pane mapurisa mukati. Only 74 hours ago pane vanhu vakambare mapurisa akapfura kusvika pafa vanhu vaviri muguta reHarare. 74 hours later vanondosvika vachimwaya chiutsi chinokachidza kuvana vari kuratidzira zvine runyararo kuti toda kudzokera kundofunda. Semusangano weCrisis in Zimbabwe Coalition tinoda kuti nyika inge ichibudirira, hatidi mhirizhonga, uyezve hatidi kuti vane simba varishandise zvine udzvanyiriri, zvine ruoko rune simba pane vanenge vachitungamirirwa. Panofarwa kunge pane social contract inoratidza kuti ini ndiri kutungamirirwa kuburikidza nebumbiro remutemo. Pakati pangu nehurumende pane bumbiro remutemo.
Vanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muAmerica reAmerican Civil Liberties Union riri kutorera matano hurumende yemutungamiri wenyika vaDonald Trump nemhosva yekuparadzanisa mwana ane makore manomwe wekuDemocratic Republic of Congo akapinda munyika iyi kubva kuna amai vake. Mashoko akabva kumuzinda washe akaburitswa neboka rezvenhau rehurumende anoti Ishe Salman wekuSaudi Arabia vakavandudza utungamiri hwepamusoro hwemauto enyika yavo pamwe nemakurukota ehurumende muchiitiko chazunguza divi rekuchengetedzwa kwenyika. Ishe ava vakamisa vamwe vevakuru vemauto emuchadenga neepasi basa pamwe nevamwe vakuru muhurumende mubazi rezvemukati menyika vachivatsiva nevamwe. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rakaita musangano wenhengo dzaro wekuronga nezvekongresi yebato iri yekutanga iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Mutungamiri webato iri vaJacob Ngaruvhume vanoti musangano uyu wakaitwa mukupera kwesvondo vakaziyawo nezvekusarudzwa kwenhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato mumubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Takaita musangano wetanga tichisangana nemapartners vanotsigire Transform Zimbabwe vachibvisa mari dzavo kuti basa ripfambe ripfuurire mberi. Takanga tichisangana nekutaurirana nezvekongress yatinayo muna mwedzi waMarch uno. Tine kongress yekutanga yeTransform Zimbabwe musi wa23 na24 March. Saka ndo nyaya dzitakanga tichikurukurirana kuti togadzirira sei uye zvinhu zvingadikanwa kuti tibatsirane pamwe chete kuti basa ripfuurire mberi.
Saka zvii zvinotarisirwa pamusangano wenyu wekongresi iwoyu vaNgaruvhume?
Musangano wedu uri kutarisire vetingati madelegates kana vakakokwa vanosvike zviuru zvitatu 3,000 ndo vari kuzouya kubve kumaprovhinsi akasiyana siyana. Provinsi imwe naimwe inonga ine vanhu vanoita kana zviuru zvitatu vanonga vakaimiririra. Maprovhinsi edu ese emuZimbabwe anonga akamirirwa ikoko. Tinonga tichitarisira kuti paizwe sarudzo dzevatungamiriri veTransform Zimbabwe vemalevels akasiyana siyana kusanganisirawo na president zvakare anonga achizosarudzwa necongress. Saka ndingati ndoo zvinhu zvatiri kutarisira ipapo. Tinonga tichiparirawo zvakare yatinoti manifesto yedu, kana zvatinotarisirwa kunzi tinge tichiita kuvanhu kana vamiriri veTransform Zimbabwe vachinge vasarudzwa. Saka tine zvinhu zvatiri kutarisira kulonja, yatinoti manifesto yedu inenge ichilonzwa ipapo. Zvakare tinonga tichitarisa mashandiro etiri kuita seTransform Zimbabwe mumubatanidzwa weMDC Alliance.
Ko nyayawo yekutsvaga vachamirira bato renyu musarudzo?
Vamiriri veTransform Zimbabwe vanomirira musarudzo dzinouya vachaparedwa kana kuti vachaziviswa kuvanhu pacongress iyoyo. Makatotanga maprimaries, makandidates anga aripo vakaisa maCV yavo, process dzesarudzo dzikaitwa. Saka pacongress tinenge tichivaratidzawo kuvanhu vatsigiri vedu nekuvatungamiriri vedu vanonga vari pacongress, vovaona nekuziva kuti nzvimbo yakati vamiriri veTransform Zimbabwe ndivana nhingi. Saka zvinonga zviri zvimwe zvezvinhu zviri kuindwa zvakare pacongress.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Musangano wevemabhizimusi ane chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa unoitwa pagore uri kuitwa nemusi wechina svondo rino muguta reJohannesburg muSouth Africa makare. Vari kutarisirwa kunotaura vakamirira hurumende, mutevedzeri vegurukota rezvemari vaTerenzi Mukupe pamwe nechipangamazana muhofisi yemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa. Mutori wedwenhau Evans Zininga abata vaMukupe kuti tinzwe zvizhinji.
Chiripo ndechekuti president wedu vaMnangagwa vakaenda kuDavos, ende pavakaenda kuDavos vakaenda vane nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe yanga yasununguka muzvokwadi kuti vese vemabhizimusi vanoda kuisa mari ngavauye vaise mari. Tichibva musangano iyoyo, chiripo ndechekuti mashoko avakataura takufanira kuona vemabhizimusi vachiuya zvechokwadi. Kasi chinenge chakuitika ndechekuti isu senhengo dzehurumende yaMnangagwa tisu takufanira kuenda tichimogara pasi tichitaura nawo vemabhizimusi vacho. Saka kuSouth Africa uku tiri kuenda tichisangana nevakuru vemakambani makuru chaivo chaivo, vachange vachigara pasi nesu vachitibvunza one on one kuti vangaite sei kuti vaunze mari dzavo, tichinyatsomeka shuwa kuti zvese zvanga zvichimbovashungurudza nyaya dzavanga vachida kunyatsonzwisisa kuti mari dzachona dzichiuya muZimbabwe vachiuya nadzo muZimbabwe.
Mazuva 100 aya aiverengwa kuti vanhu vamuhofisi zvinhu zviri kuenda kumberi anenge aswedera akusvika. Imimi sebaziwo rezveupfumi nemari, kwamuri kuenda muri kuona chiedza chakajeka here tichitarisa misangano yese yamuri kuita?
Isu tiri kuona zvakajeka because mukaona chiri kuitika pari zvino. Patakatanga waiona tikwangu kwaita vanhu vachida kunzwisisa kuti mukana ingawanike papi, mukana ingawanike papi. Kasi tiri kutoona kuti zvakuitika ndezvekuti vanhu vakawanda mukana vaiona, ende nekuona kwaita mukana chakutotinetsa ndechekuti ivo atinoti maopportunities akutoita mashoma. Nekuti chiripo ndechekuti vanhu vawanda vari kutaura kuti uyu anditaura kuti no, ini ndiri kugadzira magetsi, ini ndiri kugadzira tara, ini ndiri kugadzira matambu. Unoona kuti nyaya dzachona dzawanisa dzekuti vanhu unoona kuti zvasiyana. Pataa kutaura tiri hapachisiri pakaya pekuti vanhu vachiruda kunzwisisa, bado vanhu vakunzwisisa.
Totarisa kuti uyu hausiriwo musangano wekutanga sezvo mambotaurawo nemi. Takaona rwendo rwekuDavos, tikaona rwekuEthiopia, kusvika pari nhasi tinoti here misangano iyi ine anza dzayaburitsa dzinoverengeka kuvana veZimbabwe?
Chandinoda kuzivisa ndechekuti ndoda kuti muone kuti misangano yakasiyana pakudii. Misangano yapurezidendi vanenge vachitaura ivo polisi yavo kuti hurumende yavo ichange ichifamba sei. Handi then musangano wandiri kuita inini nemamwe makuru kuita hurumende hauchisiri nyaya yekungotaura polisi, yanyaya yekunyatsodzika kuti taakuita aya anonzi matechnical discussions ekuti ndopatiri kutaura kuti mukaona kuti kune vaya vaitaura vada kuunza zvitima. Saka munhu anenge ati chitima ndinazvo, but ndikachiunza chitima chachona panyaya yekubhadhara mataxes muchaita sei, panyaya yevashandi chicha muchanditira. Saka munoona kuti ndozviya zvatinenge takutaura kuti tinge takunyatsotaurisa zvinhu tichinyatsoona kuti chii chatinokwanisa kukuitira.
Mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerenzi Mukupe vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti timbonzwa zviri kubva kuvateereri vedu kuburikidza neFacebook neWhatsApp.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaVOA Facebook page yedu yeShona nevatsigiri vedu vepaWhatsApp. Mumwe mutsigiri wedu wepaWhatsApp yeStudio 7 ari kuti iye kuno kuzvishavane kuward 5 Mondogori. Tiri kunzi nenhengo dzeZanu PF toda maregistration slips, saka tava kutya kuti pamwe ticharohwa vachibva vatipa phone number dzavo kuti tivafonere, asi nhare idzi dzanga dzisiri kudayirwa. PaFacebook page yedu yeShona kune vamwe vanga vari kunyorawo pamusoro pekusungwa kwaitwa vamwe vana vanodzidza paNast kuBulawayo mushure mekuratidzira. Vachikwayo tapiwa kuti toda order munyika democracy, zvoreva kungodemonstrator pawadira here. Fungai chuma anoti ngatirwirei ikodzero dzedu zimu ichineka hudzvinyiriri zvichiburikidza nehurumende isingadi kubvisa hudzvinyiriri. Chamiso tinarwa kuti I thought we are now in the new era, but ndazoona kuti it's new era. Tinashe Ncube Ncube ari kuti Zanu iZanu, haimbofi yakachinja ngoma, ndiyo ndiyo. Precious Mondera ari kuti if you ask me, hapana kwatiri kuenda, kwatiri kuenda ndo kwatakabva. Eusebia Garvi ari kuti siyanai nevana vedu vadzidze zvakanaka, mapurisa please please. Panyaya yemabasa ari kubatwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, kubva apo vakatora chigaro. Alex Zimondi anoti ngavataure zvinobatika, vanongoti free and fair elections, but till today hapana chinhu. ZBC TV mapepa nawa hapana shanduko. Zvikuru kuru zvinenge kushomeka kwemari nemabasa, atitoriwo nezvazvo. Walk the talk, Mr. President. Tafadzwa Zenari kuti nyika yakaurayiwa for 38 years now makuda kuti igadziriswe in 1 year. Yaapfimbi yegudo here inotariswa every minute. Paul Paul ari kuti iye ini dai ndaiwana mukana wekutaura navamunangagwa, ndaivakumbirisa kuti vatibatsirewo kuti tigare nemurwere wedu pahospital huru yeprovince iri muBindura. Hatichazivi kuti kufa kuri kuita hama dzedu chii chinotadzisa kuti tigare naye muhospital iye asingagone kumuka, zvinoitwa nemamwe mahospitals chii. Kenyas Gurwe anoti ini ndiri kurwadziwa nenyaya yekeshi, kuti mari dzinozara pablack market, mabondi, maus zvose, asi mubhengi musina kana cent. Zvinorevei president izvozvo? Kureva kuti chokwadi government yakundwa nevanhu vairi kutungamirira shuwa here, vanhu vamwari yowe. Mesi Taruvinga aiti iye dai ndaiwana mukana wekutaura navamunangagwa, ndaiva ati cash ngaiwanikwe kumabhanga uye mabasa awanikwa mumigwagwa, maportals agadzirwe. Jewelize the Mashingo Harare highway, it's a death trap. 50% of accidents are caused by bad roads. Hanzi na Ronald Mapfumo inini ndaiva ati thank you for removing Mugabe. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya, uye tichikurudzirawo imi vateereri kuti mushandise mikana yeFacebook neWhatsApp page dzedu kuti munge muchisvitsa mashoko kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reNPP amai Joyce Mujuru vanoti vachakamirira mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pagwaro ravakavanyorera rine zvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mudzimai vevaive mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai, vanoramba mashoko ekuti vakadzinga vana vavatsvangirai pamba pavo kuHighlands muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare manheru anhasi na7pm. Anokuonika ine mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.